Murume waamaiswa baba Blessing Chaudze Moyo vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nezvakaitika.
Vari nani kuti mwana izvezvi ari kuHarare Hospital zvamaimhanzi. Ndabvako masikati mahwani kuti handizi kufara. Izvi ndiri kumira maexpenses ese every day ndikutravhera kuenda kuHarare Hospital neinei zvese handitika. Ndiri kumira maexpenses iwayo ese inini handitika. Pangu pacho nezuro chacho ndakatorobva kubasa handitika ndichifanira kuenda kubasa. Vandinhawai kuti ndinhawai dzipi idzodzo.
Mumwe mugari wemumusha uyu zvakare ari nhengo yecombined Harare Residents Association amai Joyline Nyachuru vati zvinosuwisa kuti vanhu vari kubatwa neseri kweruoko muzvipatara zvekanzuru.
Pakutaura kwatakaita namai vemwana vanoti vakasvika pachipatara vachiti vave kuda kusununguka vachibva vanzi mwana wenyu ndewechifaifa vachiita kuti tikusunungutsei panapa. Ndobva vati tipei makadzi edu tiende kuHarare Hospital. Nesi akaramba akabata makadzi avo vachibva vatoburiswa mulabor ward zvakazoita kuti vapinde mutoilet vachibva vasunungukira imomo.
Mugwaro rakasainwa nevagari vanodarika chiuru nemazana matanhatu. Vagari ava vati zvekushungurudzwa kwemadzimai pa Glenview Polyclinic zvave nenguva yakareba zvichiitika.
But it seems havanenge vasingatiteerere. Of course vari kutiwo manesi avo mashoma, but handicho chikonzero chingaita kuti madzimai akazvitakura abatwe unhapwa nekuti manesi ave mashoma. Uye vari kuti mari yavo haisi kuvakwanira. Muno munyika hakuna munhu ari kukwanirwa nemari yaari kuwana, but zvanguva zvoti tishandise mwoyo nerudo nekusevha macommunities edu.
Zvinonzi vakoti vakati vainge vasingakwanisi kuvabatsira nekuti vaida kuzvara mwana wechishanu, vachiti kirinika iyi inobatsira vanhu vanozvara mwana wekutanga kusvika pane wechina chete. Izvi zvatsinirwa nemukuru wevakoti mumakirinika nezvipatara zvekanzuru Matron Pepechwa Kaseke avo vati
kune policy inoti grandma to Paris team. Inoendeswa kuhospital. Maprotocols akaiswa because zvinenge zvichizikanwa kuti kana wabara vana wakawanda zvinogona kuitika. Anogona kukasika kubuda, unogona kuita macomplications, chibereko chinogona kuregera kucontracta, kupedzisira wakubleeda nezvimwe zvakadaro. So if you look at the protocols, kazhinji kacho dzinoti you can transfer. Saka I think ndo zvakaitika although pane zvimwe zvinenge zvichida kuzotara.
Vamafume vatambira gwaro iri vakati vachaongororwa kuti zvakafamba sei.
Tine nyayawo futi yekuti tibetsere mwana azvarwa nhasi, tamuwanira mapampa, matauro veBronte Hotel inova hotera huru. Vatipawo machira mapilo nemashitsi nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti mai nemwana vange vachivata vakatambara ramanheru. Iye mai nemwana vari mukondisheni iri kunzi iri nani. Saka tinovagamuchira muguta reHarare saresidensi. Chero havo vazobarwa panzvimbo isingafadzi asi iresidenti yakangofanana neni, yakangofanana newe.
Vati vanozviziva kuti pamabasa pana vamwe vasingashande nemazvo asi vakati chakakosha ndechekuti kanzuru yatambira zvakaitika uye yave kubatsira mhuri iyi.
Nyaya yakadaro kana yaitika taita zvataita izvi. Tiri kubetsera mai vacho, tiri kubetsera mwana muchipatara, toita kuti vadzokere kumba vange vakadaro. Tichirangarirawo kuti iye mukuru wedu Jesu Kristu haana kunyatsozvarirwawo muhospitari asi akatiponesa tose. Musikana iye anogona kutozoya unditsiva kuita meya ipo panapa.
Vatiwo kanzuru yavo ine dambudziko rokushomeka kwevakoti mumakirinika nezvipatara zvayo zvese, uyewo vakurudzira hurumende kuti ibatsire kanzuru nemari kuti ikwanise kupa vagari utano hwakanaka. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu mumakirinika ekanzuru iri kuongororwa nedare reparamende iro rinotarisira kubudisa ongororo yaro munguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.